Makambani akawanda munyika pamwe neyekuchina anga achiratidza zvinhu zvavo zvakasiyana siyana pamusangano watanga nhasi uyu. Vachitaura pamusangano wemazuva maviri uyu, mukuru webhanga reStanbic vaSolomon Nyanongo vati ivo sebhanga rine hukama nevamwe vezvemabhizimisi vekuchina, vachaita zvese zvavanokwanisa kuti pasava nevanotsutsumwa mumaitiro emabhizimisi pakati pevekuchina nezvizvarwa zveZimbabwe.
Tichiti win-win, tiri kuti munhu wese anenge aine chake chaanobuda nacho chokuita kuti bhizinesi rake rikure. Saka ipapo ndokusaka taunganidza mabhizinesi ava pamwe chete kuti zvisazongoite zvedive rimwe, vange vachitaurirana vachichinjana maideas. Isu seStanbic tinenge tiripo.
VaHannon Lee vanoshanda vari kuJohannesburg kuSouth Africa vari ivo mumwe wevakuru vebhanga rekuChina reIndustrial and Commercial Bank China Limited, iro rine zvikamu mukambani yeStandard Bank Group inove muridzi weStanbic, vati vanofara kuti makambani ekuChina ari kuwedzera mabhizimusi muZimbabwe. Vati izvi zvinoratidza kuwirirana kukuru pakati peZimbabwe nenyika yavo.
One single biggest shareholder of the Standard Bank. And what we are trying to do here is to, through our strategic partnership with Standard Bank,
Muzare Viola Chigara, avo vanga vachiradza mabasa anoitwa nekambani yavo yeMineva inoita nezvemainsurance, vati vane tarisiro yekudyidzana zvakanaka chose nemabhizimisi yekuChina.
Nezvaitwa nhasi, tine tarisiro yekuti tichange tichizowanawo mabhizinesi from other countries senge China dzachonawo, vachiona kuti nyange vashuya kuno kuthe can also be insured muno muZimbabwe. And tinotenda neforum yavaita yanhasi iyi nekuti inotikurudzira tese, tese tinobenefita, ivo vanobenefita, tese tinobenefit.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi hwenyika uye vakamboshandira bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vamasimba manyanya, vane maonero akasiyana namuzvare Chigara.
Zvino zvataakutarisana nemaprivate institutions semabhank zvaakusimbisa position yemachina zvokuti raa ramangwana tichaona zvichitinetsa kuti mibvunzo mizhinji yatiinayo ichange yaakunetsa kuti ipindurwe, nokuti ikwezvino izvi machina ari kuwana protection kuhurumende, asi raa ramangwana tiri kuona maprivate banking institutions aakupindira muukama ihwohwo, asi haasi kuenda akarerekana neveruzhinji rweZimbabwe.
Mukuru wekambani inovandudza kudyidzana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika mune zvemabhizimusi yeDiplomat Business Network vaRobert Muganda vati ivo nekambani yavo vachaita kuti pashaye vanochema-chema pakuita mabhizimisi.
And isusu semaclub anoita zvebhizinesi tichenge tichitraya tinge tichiedza kuti tibatanidze kuti pave ne nchirungu nichati balance ye trade between nyika dzacho dzatiri kutaura nezvacho.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana vaFrederick Shava kuti tinzwe divi rehurumende sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Hurumende yeZimbabwe yagara ine hukama webhande neBurugwa neChina kubva munguva yehondo yerusununguko. China inonyanya kutenga fodya nezvicherwa zvinosanganisira goridhe nechrome kubva kuZimbabwe. Zimbabwe inotengawo kubva kuChina mishini dzimotokari, mishonga yemuzvipatara nezvimwe zvekurimisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.